Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Haasi zvekutanga kuona maemployers achiita chinhu chakadaro. Taona zvakadaro kurailways, inyaya isati yapera. Tiri kutaurirana negovernment kuti hatisi kuda kuona vanomirira vashandi vachivictimizwa vari pabasa rokumirira vashandi.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinoda kuita musangano nehurumende pamusoro pekuti irege zvokudzinga basa vashandi vanomirira vamwe vashandi.
Zvinogona kukonzeresa kuora moyo nekushaya shungu dzekuti varambe vachirwisa kuti vagove mutungamiri wenyika.
Nengo dzekomishini inoona nezvesarudzo muKenya dziri kutadza kuwirirana pamusoro pezvakabuda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kudzingwa basa kweumwe mutungamiri wevakoti vaRobert Chiduku, sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richakumbira musangano nehurumende kuti imise zvekudzinga basa vashandi vanomirira vamwe vashandi vaChiduku, avo vanotungamirira sangano reZimbabwe Professional Nurses Association, vakadzingwa basa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuita basa rokumirira vamwe vakoti pachivakwa chehurumende, izvo zvinonzi kutyora mutemo hwehurumende usingatenderi vashandi kuita mabasa ekumirira vashandi panguva yebasa vasina mvumo. Munyori mukuru muZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti uku kumbunyikidza vashandi uye sangano ravo richaronga musangano nevamiriri vehurumende kuti zvinhu zvakadai zvimiswe uye kuti zvisabvumidzwa.
Zvaita kuna vakomuredzi ava vadzingwa basa vanotungamira vashandi kumanurses zvinhu zvisingafadzi. Isisu tinomirira vashandi tinosangana nenyaya dzakawanda vashandi pavanovictimizwa vari pabasa ravo chairo ndokumirira ivo vashandi vari vatungamiri. Pamutemo vashandi vanobvumidzwa kuva nhengo dzevatungamiri kana kuti maworkers committees kana kuti marepresentatives vanobvumidzwa zvakare kuva nhengo dzematrade unions. Mutemo woendera pamberi uchiti kana vari nhengo vanofanira kuva vanobvumidzwa zvekare kuparticipata kana kuti kubatikana pane nyaya dzine chokuita nevashandi. Vacomrade ava vange vari pabasa ravo chairo chairo, vanofanira kuita kumirira vashandi even vari makoti zvavo. Angari munhu anozivikana semutungamiri wevashandi.
Imi sesangano rinomirira vashandi, makambosangana nedambudziko rakadai here vamiriri vevashandi vachidzingwa mabasa nekuti vari kumiririra vashandi?
Haasi zvekutanga kuona maemployers achiita chinhu chakadaro. Taona zvakadaro kurailways, inyaya isati yapera. Tiri kutaurirana negovernment kuti hatisi kuda kuona vanomirira vashandi vachivictimizwa vari pabasa rokumirira vashandi. Zvinhu zvisina kunaka. Tinenge takutochora ma conventions. Tinenge takasaina, takazvibvuma tiri nyika. Saka zvaitika kuna comrade wedu uyu, zvinhu zvisina kunaka.
Saka muchaita sei nenyaya iyi vamoyo?
Tichaedza nepatinokwanisa kutaurirana nema authorities kuti varivese madecisions avaita. Tichaedza nepatinokwanisa kutaurirana nevanasawira vedu, toisa pressure kuti comrade wedu adzokere pabasa. Zvinhu zvisina kunaka. Tichaona vashandi vavo kushaya vanhu vanovamirira. Nenyaya yekuti kana wamirira vashandi, chinotera kudzingwa basa. Inyaya here yokubvundisira vashandi kuti vasamirirane kumabasa. Zvinhu zvakatoshata, zvinhu zvisingabvumidzwe nemutemo, asi tiri kuona kuti maemployers vari kuendera pamberi vachitandanisa vanhu vanenge vakamirira vamwe vashandi. Tichaedza nepatinokwanisa kuona kuti zvinhu zvakadaro hazvidzokororwi.
Kana hurumende ikarega kuterera chichemo chenyu ichi, motora gwara ripi?
Kana hurumende isingakwanisi kubatsira, tingangoti zvinoreva kuti inenge yapolisi yehurumende. Ndiyo conclusion inenge yapo kune vakawanda kuti ipolisi yehurumende yokuita destroy masangano evashandi. Sevashandi tinenge takutoona kuti toita sei kana tane maauthorities anopa go ahead kuma employers kuti chiitai zvamunoda, muchore mutemo, mutsidzire vashandi, kana kuti kuuraya matrade unions, because kana vatungamiri vevashandi vakutodzingwa ivo vange vachimirira vamwe, zvakutoreva kuti ndiani achabvuma kumira mangwana kuita mutungamiri wevashandi. We just hope kuti haisiyo policy ye government, kana isiri policy ye government, government ofana kupindira yoona kuti zvinhu zvakadai hazvidzokororwi kana kuti hazviitiwe zvakadaro. Kune makampanies ese zvavo, angava makampanies ari private sector kana makampanies ari pasi pehurumende.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bepanhau reNewsday ranhasi rinoti vakoti mazana maviri vakatarisa navo nekudzingwa mabasa pamusoro pekuratidzira nekusaenda kubasa. Hatina kukwanisa kubata bazi rezveutano pamusoro penyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobvuma kwokutanga kuti mumapazi ehurumende mune huori hukuru, vachiti izvi ndizvo zviri kukonzera misika mitema nekukwidzwa kwemitengo yezvinhu. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail, vaMnangagwa vanoti zvinhu zvizhinji hazvisi kufamba zvakanaka mumabhizimisi akazvimirira, uko kunofanirwa kutiradza gwara sezvo kuri iko kunotengwa nokutengeswa zvinhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana munyika. Zvichitevera kuziviswa kwezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muKenya, vakaita mhirizhonga vamwe vakuru vanoona nezvesarudzo vachiti havana umbowo hwezvakabudiswa pamusoro pesarudzo. Mushure mekuziviswa kuti vaWilliam Ruto vakange vakunda vaRaila Odinga, pakatanga mhirizhonga mune dzimwe nzvimbo. Kusawirirana pamusoro pekuziviswa kwezvakabuda musarudzo kwakakonzera kusawiriranawo kwenhengo dzekomishini inoona nezvesarudzo. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachishanda vari muKenya kuti vatiudze maonero avo.
Saruzo zishango opera mnyike Kenya zatiratiza kuti vanhu vanogona kusarudza vatungamiri vavo murunyararo pasina mhirizhonga uyezve media houses taona kuti vanga vari vanhu vanga vachibata nyaya yekusarudzwa kwevatungamiriri vasina kwavanozemberana nako. Zvikare tinoona kuti vanga vachipikisana vacho vanga vari vanhu vanga vachibata mabasa avo vasina kunyombana, kutukana kana kushikilidzirana zvatinomboona zvichiitika kune mamwe maelections enyika dzakasiyana siyana. Chimwezve chatinganyanyo tarisisa pasarudzo idzi kana takatarisa ine historical overview tinoona kuti nyika yeKenya inyika ine marudzi iyo anokwanisa kudarika makumi mana asi paramba pangove nemarudzi maviri anove iwo makikuyu nemakalenjini aramba achingobata chinzvimbo chokuva mutungamiri wenyika. Saka zvinobva zvaratidza izvo kunge mamwe marudzi aya asiri kupindawo pachigaro anenge ari kuita sokuti havasi kunyanyo kuve fully represented kana takatarisa panyaya dzematongero enyika.
Chakaita kuti vaRuto vakunde chii?
Chandiri kuona chaita kuti vaWilliam Ruto vakunde musarudzo idzi ndinoona sokuti kusabatana kwavo pamakore ekupedzisira pavanga vachishanda navaUhuru Kenyatta pavanenge pavakazobuda ivo vakutsigira vaRaila Odinga zvabva zvaita kuti pada vanhu vaone sokuti matambudziko avari kuramba vachisangana nawo pautungamiri wavaUhuru Kenyatta acharamba achienderera nechikonzero chokuti vaUhuru Kenyatta ivo zvekare varamba vakutsigirana neopposition political leader vaRaila Odinga. Saka zvimwe zvunhu zvandingati zvakonzeresawo kuti vanhu vaonewo kuti isusu taiokuda shanduko hatingangorambizve tichingopinza munhu asinganyanyi kuunza shanduko tino upenyu hwedu takungoramba tichingoita yatingati rotation of political leaders. Ndizvo zvandiri kuona sokuti ndizvo zvakonzeresa kazhinji kuti vaWilliam Ruto vakunde musarudzo dzisangodarika idzi munyika yeKenya.
Mainzera, tinoziva kuti vaOdinga vanga vachiwirirana nemapato anopikisa muZimbabwe zvikuru nebato ravachamisa. Munofunga kuti kusarudzwa kwavaRuto kundorevei maererano neukama hwavo nemapato anopikisa muZimbabwe?
Kusabudirira kwaita vaRaila Odinga vanove uye munhu anowirirana nemapato anopikisa munyika yeZimbabwe zvikuru nebato ravachamisa zvinogona kukonzeresa kuora mwoyo nekushaya shungu dzekuti varambe vachirwisa kuti vagove mutungamiri wenyika nechikonzero chokuti kana takatarisa padarika makore anokwanisa iwo kuita makumi maviri vaRaila Odinga vachingoedza nepese pavanogona kuti vavewo mutungamiri wenyika. Saka naizvozvo zvinogona kutaridzika sekunge kuti chichangoramba chiri chiroto chisina kwachinosvika chokuti a strong political opposition leader awanikwewo achipinda pachinzvimbo chokuti vatonge.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika nekudyidzana nedzimwe nyika, amai Laina Njela vari parunhare kuNairobi neStudio 7. Zvichakadaro tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu, tikavabvunza kuti vanoona sekuti Zimbabwe ingaita sarudzo dzisina mutauro here uye kuti chii chinofanirwa kuiswa mberi neZimbabwe Electoral Commission mukugadzirira kwayo sarudzo dzegore rinouya.
Kana tichitarisira kugadzirira kwayo, tinotarisira kuti tinotanga pakuti mitemo iripo yakavandudzika here kuti sarudzo dzikozofamba zvakanaka zvisina mingaidzo pamberi apo. Saka tinotoona kuti kusakuye kumamissions akambouya vakauya kuzokurura sarudzo chipako venyika vakanga vari muno vane zvisungo zvavakanga vasungira, zvimwe zvachona hazvisati zvaitwa. Ndofunga kana tichitarisa EU yega yakanga yauya mumwedzi waMei chichera kuzoona zvayakanga yataura ndi vakaita zvida zvikasvika 23 pazvika 23 izvozvo tinoona kuti zviviri pa 23 ndozviri kunzi ndo zviri kunge zvakanaka anoshandwa nazvo saka tinoona kuti panodzokona kunge paine dambudziko ipapo asi tatarisa kuti mamwe mamissions kana kuti vamwe vakauya kuzoongorora vari kuti chii nezvavakanga vaona kuti zvave pati pakuimplementwa kwazvo saka totoona kuti tinogona kunge tave nedambudziko of course vazhinji vakataura nyaya dzekuganhurwa kwemaconstituencies nemawards yatingatidzi limitation muchirungu inova ndo iri kutoitwa izvozvo sakureva kuti chiga ichocho chinenge chadarika asi kune zvimwe zviga zvakataurwa zvinovandudza kushanda kweboka rezeki rakazvimirira roga kushanda nemapato ezvematongerwo enyika kushanda kwemapurisa kushanda kwevanhu vakasiyana siyana vane chekuita musarudzo zvimwe zvachona hazvisati zvagadziriswa saka zvimwe izvo zvinofanira kuti zvigadziriswe sarudzo zvisati dzaitwa kuitira kuti patinoita sarudzo dzedu tinge tichiziva kuti zvinhu zvedu zvese zvichafamba nemazvo pasina angazove nekutsutsuma kana nekutaura zvisiriizvo
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobospunu vari parunhare neStudio 7. Vateereri tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa yeParliament's Mines Portfolio Committee inoti migodhi yegoridhe iri kunyanya kunyuka apo nyaya dzekubudiswa kwegoridhe zvichiri pamutemo zvichiendeswa kuSouth Africa nekuMiddle East kuri kukwira. MuNewsday makare Zimbabwe inonzi yakatarisana nekushayikwa kweropa muzvipatara pamusoro pekushayikwa kwezviwanikwa zvokutora ropa kubva kune avo vanokwanisa kupa ropa ravo. Mukuru weBlood Transfusion Service Muzare Lucy Murowa vanoti vanhu vanoda kubatsira neropa asi havana zvikwanisiro zvekuti vatore ropa iri kubva kune avo vanoda kudetsera. Mukronicle mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati vanoti vanhu vakaunza vega kumapurisa pfuti dzinoita makumi masere neshanu zvichitevera kuvimbiswa kuregererwa kwevanhu vanounza vega kumapurisa pfuti dzisina kunyoreswa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Triple C hoye, Chamisa hoye, 2023 Chamisa muofisi. Tinoti Chamisa muofisi. Vasikana ramba makashinga nyango mukaramba muri imwemo mumutirongo tinonamata sekunesikati muchabuda chete hakuna chisingaperi chinoshura musoro gube chakachinokoro rambai makashinga mose vanhu vetriples muri mumatirongo zvichapera chete vakuru vanoti chingoma kana choriresa choda kudambuka handei tinovhota gore rinouya 2023 tipinze mukomana muofisi chamisa hoye chibva munangagwa.
Magadiko pastudio 7 apo vana jonga vana mukoma tanonoga wanje ini chakandishamisa ndechekuti kwai pfuti ngadzidzoswe pfuti pari zvino pfuti hatidzosi rudo gwei gwavaita kuti tidzose pfuti dzedu pari zvino pfuti hatidzosi hatimbofi takadzosa.
Eo makati uko vana jonga kandemiri vana tanonoka hwande kuamerica uko vana Blessing Zulu. Inini ndine mubvunzo kuna uyo mukadzi uyo anonzi Linda Masarira uyu anonyorera tsamba president wekuZambia achinopindira munyaya dzekuti hamusi kutongwa matare zvakanaka kuvakadzi vari kumbunyikidzwa iye achifanirwa kunyora tsamba kuna president womunoZimbabwe kuti anunure mukadzi wachiwenga anonzi Mary uyo mukadzi uyu kana kuri kutsvaga mavhoti kana handizivi kuti pfungwa dzake dzakati kwesere anotadza kuti anunure madzimai muZimbabwe muno oda kunonunura kuZambia uko kuZambia kukure uko haanei nezvaikoko havambomuteerera vanotanga vanotozvibvunza kuti konhainwe munhu uyu anotadza kununura madzimai muZimbabwe anenge achitongwa zvisiri izvi iyeyo handizivi kuti akaita sei masarira iyeye kana kuri kudzidzira politics ari kudzidzira aiwaiwa anosekesa kana mbavha yakahwanda inoseka kudini muenda mberi kuZimbabwe
makadiko makadiko ana mukomati anonoka hwandii vamwe vose vamunobata navo pastudio 7 zita ndinonzi Yogi Matsina ndiri kuSpringbok SA ndongokumbira kuti mundibvunziro kuna vadhagara simonzora komadhagi kuti ko zvapapiko yapapiko nyaya yekutaura navamunangagwa kuti vaite mubatanidzwa hurumende imubatanidzwa ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti hanzi zvapapi kuna mukomadhagi mukomadhagi
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 nevamwe vese vakateerera uku vana vezimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo musouth africa vana vezimbabwe vatambura vari kuurawa vakatisa nhamo iri kuZimbabwe vachiti vachitora kusouth africa but vana vezimbabwe vari kushungurudzwa vanatafadzwa mugwadi vanotaura kuita sekuti ngekuti vanhu vasina kudzidza but vari kuzviona kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe kuti vana vari kushungurudzwa vari kune dzimwe nyika vana vari kuurawa sehuku kusouth africa ndichitaura ndinitaita sendiri musouth africa zvinondirwadza zviri kuitika muno musouth africa vana vari kuurawa vana vezimbabwe kana ivo vana vamunangagwa vanozviona zvinhu zvavanoona zviri kuitika vakauraya nyika vachizviona apo chinoguta vana vavo vamwe vari kutambura zvisingaiti vana vezimbabwe apo mwana vamunangagwa otova millionaire iwe munhu ipapo ndone uchiti pamberi nezanupf nokuradza nenzara
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tosimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeamerica yatemera zvirango panhengo nhatu dzehurumende yeliberia pamusoro pezvainoti uori vatatu ava vanosanganisira mukuru anoona nezvekushanda kwemutungamiri wenyika kana kuti chief of staff wavageorge weah america inoti vatatu ava nathaniel mcgill muchuchisi mukuru sei masifas nemukuru wenational port authority vabill tuhey vanoramba vachiita zveuori sangano reglobal exchange program international rinoshandira kuZimbabwe nemuno muamerica roparira chirongwa chekudzidzana kwevana vezvikoro vemazera akasiyana-siyana nevanhuwo zvavo vanoda kudzidza nezveZimbabwe uye mararamiro evanhu vekuafrica
ini ndini inoitwa Innocent Ndenda ndiri executive director uyezvefounder weglobal exchange program international tichiita not ma work camps we be doing tichiita ma development of work marzevo vanobvo nyika dzekunze kuna na Europe America Asia vachinonosangana nezvizvarwa zvemusha muri muZimbabwe vachibetserana kuita voluntary on development of work zvinhu zvatinoita kuvaka muzvikoro zvekumaruwa kudyara miti so that we dealing with deforestation nenyaya yekuti tinoshandisa miti zvakanyanya mumaruwa pakubika kwedu kana kuti inove energy yedu asi hatisi kukwanisa kudyara rimwe miti kuti tinoramba tine miti yakati wandei saka tinenge tichikurudzira saka pane pakasangana marudzi akasiyana enyika dzakawanda as a voluntary team vachiita an exchange program maprograms edu mazhinji anoita 2 weeks ne3 weeks vachigara pasite vachiita evoluntary by so doing they will be also exchanging their cultural also staying together we wanted to prove that we are one people no matter where we come from vanhu tikwanisa kugara panzvimbo imwe chete vachigara like pachikoro chiri kumaruva mwanenge abva kana let's say kuna na France mwabva kuJapan mwabva kuAmerica nevedu vekumusha then they can exchange their cultural their value then they can see that we are one people we have a common goal and it is vanhu vamwe chete zvingangosiyana hedu makanda
makazvifunga sei izvi vandenda izvi
izvi ndinotenda zvinei zvinhu zvisati zvamboitwawo munyika medu asi pane gore randakaenda kuGerman nekuSwitzerland ndokwandakaona zvichiitwa zvinhu izvi pandadzidziswa kuGerman payakaita development mushure mekunge yaita hondo nyika yaparara vakazoona kuti hurumende kuti iyo inobetsera kuvaka nyika zvaigona kunetsa so they looked for volunteers from all over the world vachiuya vachibetsera mukuvaka mapublic spaces so I saw it as an opportunity kuti kwedu kumusha tinogona kubetserawo fande nzvimbo dzakaita semumaruwa tichive tinodzivandudza kana kuti dzive dzinozokurawo zvive zvinozobetserawo majenereshen ari kutera ende kuvaka ukama kwevo kwemashamwa kwevana vanenge vari munyika vanenge vari pamaprograms emavoluntary projects ayo
mava nenguva yakareba sei muchiita zvirongwa izvi
ndingangoti ndakatanga makore anokwanisa ave gumi but maprojects anga achiita mashoma zvinhinga mupinyi zvinhinga idzo zvatachisangana nazvo kunyanya kune vamwe vanenge vasingazivi nenyaya yekuti taifambawo nevachena saka politics maruwa dzaigona kuzonotikwadza zvekuti maprojects edu nenyaya yemedia kuti kune kutorwa kuZimbabwe hakuna hakuna peace and all the like saka zvinei zvinhu zvaiaffectawo futi maprojects but hatina kumira nenyaya yekuti nyika yedu tinovimba nayo
vanodawo kupinda muzvirongwa izvi vanokuwanai kupi
mukaenda pawebsite yedu yakaitwa inonzi www.gep uchishona gepint.com munotiwana ipapo then munyora maemail kana kufona namba dziri ipapo then toita maprojekt bcause tinoda kutanga kuita malocal project also even pasi na varungu nekuti vana vaive vanoziva vana vari kudzidza kana zvikoro zvakaita semagroup eschools we want to them to accommodate tichivakanda kana kuti kuna nagogwe urungu vachinoexperienza the life iri kurama kwete riri kuona patv so that they can see first hand information
zvamungakurudzirewo vari kunze uko vanenge vachidawo kuita zvirongwa zvakadai nevasingazivi kuti zvinobatsirawo papi ndezvewo kutiwo kudii vandenda
kurudzira yangu ndeyekungoti tichinge tese tikangoisa musoro pamwe tikarega kushora mumwe nemumwe akaita pane pake nyika yedu inove inonakawo but tikaita kunge tisingaidi inove inoshatawo asi tese tikabata mumwe achibatana apo mumwe achibatana apo tinovaka nyika ikave ikanaka vamwe vakati home was not built in a day zvinhunya mupinyu zviripo but tese tikaisa musoro pamwe tinogona kubuda nechimwe chinobatika
avo vanga vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program International vaInnocent Ndenda vachitaura parunhare vari kuTexas naEvans Zininga weStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rinoda kuita musangano nehurumende kuti hurumende irege zvokudzinga basa vashandi vanomirira vamwe vashandi nhengo dzekomishini inoona nezvesarudzo mukenya dziri kutadza kuwirirana pamusoro pezvakabuda musarudzo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele